sekuziva kwamunoita zvataimbotaura mwedzi yatiperei kune mapoka akasiyana siyana anosanganisira vana Helen Suzman Foundation neveZimbabwe Exemption Permits madifferent groups avari vakaenda kumatared mhosva vachiti aiwa decision yakatorwa nehurumende yeSouth Africa yekusarinuwa maZTP yangatorwa zvisiri pamutemo uye yanga iri decision isina kunaka. Katoza kuti svondo rino kubva musi wa 5 madared mhosva muno muSouth Africa achanga achinhurwa nyaya dzeseji dziri nhatu kana ina vachizama kuti vomeka decision yekuti zvakaitwa negurukota reJehoma Affairs vamutsvaledi zvanga zvakarongeka here. Saka takamirira kunzwa kuti matared mhosva anoti chii, asi isu hatisi kumira hedu panyaya dzekuti tizame kuti pawanikwe kumwe kuvandudzwa kwedecision iyoyo kuti paitwe imwe decision inogona kupa vanhu certainty yekuti ramangwana rinenge rakaita sei. Toziva kuti vakarenyuwa kusvika musi wa30 June next year, asi vanhu vanoona sekuti nguva iyoyo haina kukwana and again panofanira kuti paitwe decision yekuti long term plan yevanhu vari pamapemits iwaya inove yakajeka uye inovapawo kurarama kwakanaka.
Mati, pane zvimwe zvamuri kuedzawo kuita, ndezvipi zvimungatsanangura?
Tiri kuramba tichiita misangano nehurumende yeSouth Africa nemakurukota akasiyana siyana nevanotungamira kuANC tichizama kuvaonesa kuti muonero wedu chakaitira decision iyi ndechipi, asi kuti inde interest yekudevelopa region ino kana kubetsera ikonomi yenyika ino zvingave zvakanaka ndezvipi. Tiri kuzama nepatinogona napo kuti tirambe tichitraya kutaridzana kuti pamwe tingawanane pamuonero kuti decision haina chakanaka chainoburitsa, ingori reactionary, haina zvimwe zvainogona kuvandudza. Saka chikuru chatiri kuita misangano nekutaura nevane simba kuti tovaka sei kuti tiburitse decision ine ramangwana rakajeka for vanhu.
Sei muchidaro?
Haisi decision ingori mudenga kai, inotoaffecta upenyu hwevanhu. Pane vanhu vari involved, mafamilies akawanda, and patinomeka madecisions iwaya tofanira kurealiza madecisions ane chekuita neupenyu hwevanhu, haasi madecisions ekuti mota yazongofambawo murodi kana mhuka dziri kufurayo. Pane upenyu hwevanhu hunotoafektwa zvakanyanya, endo saka tiri kuti ayo ngatigarei pasi tionesana. Havasingori 178,000 ivava chete, mabread winners mumhuri dzakawanda muno muSouth Africa pamwe chete nekuZimbabwe. So ndo zvatiri kuzama kutionesana nehurumende yeSouth Africa kuti tichigadzirisa region ino, kuti togadzira region economy ino inake, chii chatinofanira kunyanyoita.